kunamata wataka venawo wakanga wakataritira ndingati pasirose zvikuru sei takatarisana ne COVID-19 asi tichinyanyisa kuita focus kunyika yekwedu yeZimbabwe ne continent as a whole nechikonzero chokuti hatina equal access yemishonga asi pamusoro paizvozvo tiri vanhu vanonzwisisa kuti muna zvose tinosimudzira maziso edu kuna Mwari in every situation. Saka takaona zvakakodzera uye zvakafanira kuti tiungane and reflect on the word of God as our guide for the future mukati menyika yatigere uye mukati menyika yekwedu.
Reverend Ndemera, kune vamwe vanoti zvinobatsirei kuzofunga kunamatira nyika iyo nyika yatarisana nedambudziko rakadai? Munoti
chokwadi ndechokuti tinoresponda nekutarisa kwatabva. Hongu tingati nekwatabva zvinhu zvava panguva inorema, but at the same time it can get even worse. Saka zvakafanira at any time kuti tigare tiri vanhu vanonamata uye vanohukama naMwari. So I think it is very appropriate kuti tinge tichibatana nenzira yakadai, asi hachisi chinhu chatiri kutanga nhasi. We have always been gathering, whether misangano yeCFI kuZimbabwe, maconferences akawanda. Kunamatira nyika yokwedu has always been an ongoing thing, especially looking at machallenges akaita saiwawa. So ndosaka takaungana tichinamata.
Iwo munamato wakadai unobatsira zvakadi tichiona kuti hama zhinji dziri kufa pamwe nekubatwa nedenda reCOVID-19 dziri kumusha kuZimbabwe, asi mainamata muri kuno kuAmerica?
I think inobatsira zvakanyanyisa nguva yekunamata in light of the season yatiri, nokuti tine rutendo rwokuti munamato kana kuti simba raMwari rinosvika pasingagoni kusvika vanhu. Uye tinonzwisisa kuti love has no distance. Madiro atinoita hama dzedu dziri kumusha haadiminishwe kana kuti haarejuswe nokuda kwedistance iri pakati pediaspora nyika dzatiri. Rudo rwedu, kurwadziwa kwedu, kufara kwedu kwakangofanana as though hama dzedu are sitting right next to us. Saka zvakafanira kuti tivanamatire saivowo vachitinamatira.
Saka iwo urongwa hwekunamatira nyika hwakatambirwa sei, Reverend Ndemera?
I would humbly say hwakatambirwa zvakanaka. Sezvamunongoziva kuti kunamata kuzvideredza pamberi paMwari seshoko ratakanga takaisa is our theme, yekuti kana vanhu vangu vanoshedzwa nezita rangu vakazvininipisa vakatarisa kwandiri, then I will hear from heaven and heal their land. Ndinodavira kuti the response was very well received. We had quite a large gathering, even ne technology virtual kana kuti yeZoom. Asi chikuru chandingataura ndechokuti tinongonamata kuti Mwari vakatinzwa uye vacharamba vachitinzwa.
Shoko ramungasiyira vakateerera pane ino nguva,
shoko randingada kukurudzira naro hama neshamwari nderekuti nyangwe nazvino hatizorasikirwi netariro youvepo hwaMwari, ticharamba tichitarisa kumakomo kunobva rubatsiro rwedu, tichiziva kuti this too shall pass. Tinonamata kuti Mweya Mutsvene arambe achinyaradza hama neshamwari dziri kurasikirwa mukati mesizini inorema kudai. Dai Mwari vakaramba vachingotipa simba vachitichengeta kwese kwatiri, ndatenda hangu.